mukuru anoona nezvetsvakiridzo musangano reKenza Association of Zimbabwe valavhumo makuri rofa vanoti uwandu hwevari kufa nekubatwa nechirwere ichi huri kuwedzera zvakanyanya.
Kana tichitarira mutsvagurudzo dzinoitwa nevebazi rezvezimbabwe National Cancer Registry, tinoona kuti pauwandu hwevanhu vakabatwa nekenza mugore ra2018 zvikamu gumi nemumwe kubva muzana vakanga vane dambudziko reprostate cancer. Saka tinoona kuti idambudziko riri kukura, uye tichitarisazve futi vanhu vari kufa negomarara munyika medu munomu ezimbabwe, tinoona kuti uwandu hwevanhu vari kufa negomarara zvikamu gumi kubva muzana.
Muzvare Michel Madzudzo, vanova nyanzvi mukuvheneka varwere vegomarara repasikarudzi uye vari mukuru wesangano reTalk Cancer Zimbabwe, vanoti gomarara iri nderimwe riri kuuraya vanhu vakawanda.
Manamba acho evanhu vari kuita prostate cancer akada kuti wandei. Tikatarisa tiri muno munyika yedu yeZimbabwe, gomarara riri pekutanga ndere cervical cancer rinobata madzimai, kuchiteerwa nerezamu rinobata madzimai zvekare. Asi prostate cancer inoteerawo, ndogomarara riri kunyanya kubata vanhu vechirume.
Gurukota rezveutano vaDouglas Mombeshora, avo vachangodomwa kupinda mudare remakurukota, vanoti vachiri kusumwa nezvipangamazano mubazi ravo nezvedambudziko iri.
Ndiri mutsvaga muministro ndichilongoita maconsultations nemadifferent departments. That's why ndati kana ndapedza ndoku.
Mumwe chiremba Dr. Josephat Chiripanyanga vanoti gomarara repasikarudzi kana kuti prostate cancer rakanyanya kuvanhu vatema.
Prostate cancer generally tinoti kuvanhu vatema yakati wandei kudarika kuvarungu nevamwe vanhu vemamwe marudzi. Saka vanhu vatema ndo vanobatwa neprostate cancer kunyanyanyanya. Munomo muZimbabwe tinoona kuti makesi ari kuwanda, kwete kuti iwo pachavo makesi ari kunowanda asach, asi nhau yokuti vanhu vakwanisa kuenda kuzvipatara, vanhu vazhinji tichita kuti maawareness programs vanhu vakuzati kunotestwa prostate cancer.
VaGeorge Gwatiringa, avo vanoti vava nemakore makumi matanhatu nemapfumbamwe yokuzvarwa, vanoti vakamborwara negomarara iri muna 2016 vakarapwa kuchipatara zvikaita sevapora, asi gomarara iri rakazovadzokera futi pasina nguva, vachizopedzisira varapwa nemiti yechivanhu vakapora.
Gore rino iri prostate cancer yakandishanyira zvekare. Ndikaenda kuna Dr. Mahebs anonzi Simon, ndo pandakarahwa cancer. So far iyezvino cancer yangu yakapera. The best solution yokuti urakwe prostate cancer unofanira kuenda kuna ana Dr. Mahebs, kuma Dr. echirungu. Ukangopedza pirisi one day mangwana inenge yakatokubata.
Asi vamwe vana chiremba vakaita saDr. Chiripanyanga havabvumirani nepfungwa yekuti mishonga yechivanhu inopedza gomarara repasikarudzi.
Hanisa namboona munhu mumwe chete zvake akarapwa nemahebs akapora. Vazhinji tinoona anouya tikabata prostate cancer ndamboenda kudzin'anga kana kumahebs kana kumaprofita chaivo emachecha, vanozodzoka yaspreada yawes. Saka tikurudzire vanhu kuti kana takubata prostate cancer mumbotambisa nguva muchiita zvemahebs kana zveng'anga kana zvimwe zvakadaro.
Kudzivirira chirwere ichi, vana chiremba vanokurudzira varume zvikuru vari pakati pamakore makumi matanhatu kusvika pamakore makumi manomwe nemana kana kuti 60 to 74 years kuti vavhenekwe, vachiti ndivo vari munjodzi huru yekubatwa nechirwere. Vana chiremba vanoti zvinonetsa kuziva kuti wabatwa nechirwere ichi, nekudaro zvakakosha kuti munhu apote achivhenekwa kamwe chete pagore. Dzimwe nguva munhu anenge abatwa nechirwere ichi anotadza kurasa mvura zvakanaka kana kuti inenge iine ropa uye isirwadza. Asi varume vakawanda vanotadza kurasa mvura zvakanaka vanonzi vanenge vasina chirwere ichi. Munhu anonziwo anenge achinzwa kuneta nguva zhinji uye chirwere ichi chinotenderera mumhuri. Gomarara rinonzi rikazobatwa rakomba, mukana wokupora unenge wave pazvikamu makumi matatu nezviviri kubva muzana chete kana 32%. Ndakamira Studio 7 muHarare, ndini Jeffrey Moyo.